taronga kuungana pa head office yechitungwiza municipality tichidemonstrator tichiti no to debt collectors, no to poor service delivery, no to poor system of not paying workers, no to the system of not paying pensioners, no to management corruption. Because no chitungu is a municipality, pamwechete nevagari, apasisina trust, zvinodzorera vagari kuti vatadze kuenda kunobhadhara mabills aone kuti vanenge vachiona kuti mari yavo apa iri kutsotswa. Nekuti pane pamwe panouya mabills yekuti wanga uchibhadhara mwedzi wega wega asiona mabills achiuya aine mari yakakwira, iwe wanga uchizova tiri kubhadhara mwedzi wega wega.
Nyaya iyi yakambotaurwa here kana kuti kutotangidza kuipinza munharaunda?
Isu sevamiririri vevagari uye zvekare tiri vagari vechitungwiza, saka tombokurukura nevanotungamirira nemanagement yechitungwiza vakati vachazvigarira pasi, asi hapana chavakaita. Uye tikavakumbira kuti pane zvose zvamunoronga sevagari, tirisu tinobhadhara mari dzekuti muwane masalari enyu, potai muchiti involve mune zvose zvamunoita, asi hapana chavanoita. Unozongoona kwanzi kwauya madebt collector, kwaitwa chakati.
Madebt collectors ava vanenge vachivinga mari ipi?
Vakatumira matsamba vari kuti mafinal notice, vari kuvinga mari ine zvikwereti zvevanhu. Chiri kunetsera pamari iyi ndechekuti havasi kubvumira vagari kuti vabhadhare mari yavanokwanisa, uye pamari iyi pane an interest yekuti chikwereti kusungirira mugari, wekuti zuva raanotanga kubhadhara mari zvakureva kuti asungirwa pachikwereti ichocho hachizopera.
Ko iyi yamunoti hamusi kuda mabhadhariro avanoita mari dzavava vari pamudyandigere, chii chiri kuitika?
Vari pamudyandigere ava kutaura chokwadi vaakutotambura, nekuti hakuna mari dzavo dzavari kupiwa. Vanoti pano vapiwa kana ma200, pano vapiwa kana 300, vachiri vanovapa pavadira, havasi kuvapa zviri consistently kuti toti mwedzi wega wega vapiwa mari yavo, havasi kuiwana. Vamwe vacho havasati vatombotanga kuwana, vakafila mafomu acho gore rapfuura, vane makore mazhinji, vamwe vanofanira kunge vachipuwa ma10 nanhasi havana chavawana.
Pane zvikonzero here zvavari kupa panyaya iyoyi?
Tinonetsera chitungwiza municipality management inenge ichingoti zvinhu zvese tiri kuronga, asi mozomira motarisa mona hapana chiri kuitika, nguva ichingoendera mberi pachichinjwa management.
Saka muri kushedza vanhu kuti vaungane pamunicipality nhasi? Masvitsa shoko iri kuvanhu here kuti vauye?
Ichokwadi tasvitsa, tafamba mumisha yese. Isusu sechitungwiza residence trust, we are a membership organization ine mamemba mumawadi esari 25 nemamemba akawanda zvisingaite. Saka tasvitsa shoko, tafamba door to door.
Pane mamwe masangano here amuri kushanda nawo?
Hongu tine inonzi Chitungwiza News, tine vemachechi, tine vanomirira vashandi, tine mamwe maresidence association.
Koyo recity council makambotaura navowo here?
Hongu takatumira tsamba, dai vakapindirana kuti vakatidega kuti tigare pasi, havana kudaro. Zvakafana nenyaya yemadebt collectors, isu sechitungwiza residence trust we had to engage a lawyer advocate jobs kala kuti vamirire vagari kuti vasatorerwe zvinhu zvavo nekuda kwemadebt collectors, vasatorwe midziyo. We had to do that, ende ndo patiri iko zvino kuti uyai tigare pasi titaura, asi havasi kuda kutaura nanyesi.